This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 17, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano weSADC Summit unotanga muBotswana, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachipa matomu eusachigaro kuna vaIan Khama vekuBotswana.
Vashandi nevashandirwi votambira nenzira dzakasiyana kuvandudzwa kwemutemo unobata vashandi nevashandirwi.
Makunda neCastle Lager Premier Soccer League otsviriridza.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weBotswana vaseretse kama Ian Khama nhasi vatora chigaro chasachigaro weSADC kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Izvi zvaitwa pakuvhurwa kwemusangano weSADC Summit uri kuitirwa muGaborone. Vatungamiri veSADC vanotora majana ekutungamira SADC kwegore rimwe chete. Musangano weSADC uyu uchapera mangwana uye dingindira rawo rakanangana nekukurudzira budiriro munyaya dzezvoupfumi mudunhu reSADC kuburikidza nemaindastiri. Vakama vari kuenda panyanga apo SADC yakatarisana nekusagadzikana munyika dzakaita seMadagascar, Lesotho neSwaziland. Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka muZimbabwe.
Bato guru rinopikisa reMDC ratumirawo nhumwa kuna vakama richivakumbira kuti vaonewo kuti SADC yazeya nyaya yeZimbabwe vachiti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi uye munyaya dzezvematongerwo enyika. Vachitaura pakuparurwa kwemusangano wevatungamiri uyu, vakama vati chishuwo chavo ndechekuda kuona kuti SADC yabudirira munyaya dzezveupfumi uye yakagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika nekuwana rukudzo kubva kunyika dzepasi rino. VaMugabe vataurawo pamusangano uyu vachiti dunhu reSADC rakagadzikana zvikuru.
Our region continues to exhibit political maturity and remains a shining beacon of democracy on the continent. During the past year, 6 countries conducted free, fair, and credible elections. In that regard, I wish to congratulate heads of state and government and the peoples of Botswana, Lesotho, Mauritius, Mozambique, Namibia, and Zambia for the exemplary manner in which they conducted their respective elections.
Dunhu redu renyika dzekuchamhembe kweAfrica riri kuenderera mberi nekuratidza kuti rine mutsigo munyaya dzeutongi hwejekerere. Mugore rapfuura kwakaitwa sarudzo dzakachena munyika nhanhatu. Ndinoda kutenda vanhu vemuBotswana, Lesotho, Namibia, Mozambique neZambia nekuita sarudzo dzakachena. Dunhu reSADC ndiro rakagadzikana kudarika nyika dzose dzemuAfrica.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitaura kumusangano weSADC Summit kuGaborone nhasi. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rakurudzira SADC kuti ikoshese nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu, richiti nyika dzemuSADC dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Tabata chipangamazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavinga kuti tinzwe nezvekurudziro yavo.
dambudziko guru riripo ndere kuti hutungamiri hwenyika dziri kuchizimbe kweAfrica havarevesi kana vachitaura nyaya dzekodzero dzevanhu. Tinoona kuti iko zvino panga paine dare rekuchizimbe kweAfrica rironzi SADC tribunal ratorerwa masimba ekuti rizeye nyaya dzezvekodzero dzevanhu. Saka zvinoreva kuti hapachisina bako rekuhwanda kana kutiziro kune vanhu vanenge vachiti vane nhuna vatadzirwa nenyika dzavo havachisina kwekuenda. Idambudziko guru, saka tikuti sangano reSADC ngaridzorere simba kudare iri reSADC tribunal kuti rikwanise kunzwa nyaya dzekodzero dzevanhu. Chepiri ndechekuti munyika dzakawanda tiri kuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichimbunyikidzwa. Honaiyo Angola, Banyori nevatapi venhau vari kumbunyikidzwa, vari kushungurudzwa, vari kutambudzwa kuchishandisiwa mitemo iripo. Zvakarewo kuZimbabwe kungava nebumbiredzwa remutemo, asi nyika iyo yeZimbabwe utungamiri hwacho vafuratira kodzero dzevanhu. Tinoona Itaidza Mara akashayikwa, akabvutwa, akatorwa masikati machena. Pava nemwedzi inodarika mishanu iko zvino, hapana anoziva kuti ari kupi, haana kudzoswa. Tinovhunduka nazvo. Chepiri, kune vanhu vanosvika ivo zviuru makumi maviri vakadzingwa nemvura yemafashamo kutokwe mukosi kuchingwizuko kumwenezi. Hurumende yeZimbabwe yatovafuratira, haine nezvekuitika ikoko. Idambudziko iroro. Nyikawo dzimwe dzakaita sana Swaziland tinoona kuti kuna mamba anotonga ikoko, anotonga nechisimba, asingapi matare edzimhosva mikana achimbunyikidzwa vanhu. Tiri kuti ngazvipere, makore ano ava makore ekuremekedza kodzero dzevanhu.
Matanho angatorwe apa ndeapi chaizvo vamavhinga kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzinge dzichikosheswa?
Chekutanga ndechekuti utungamiri hwekuchizimbe kweAfrica hweSADC ngavadzosere masimba kudare reSADC tribunal kuti riwane mukana wekutonga nyaya dzezvekodzero dzevanhu. Kana munhu achinge avhonerwa kodzero dzake anofanira kuwana mukana wekuenda kudare iri.
Chipanga mazano, musangano reHuman Rights Watch vadiwa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano revemabhizimisi reAssociation of SADC Chamber of Commerce and Industry vaOsi Obinna vanoti vemabhizimisi havasi kufara nenyaya yekuti vatungamiri venyika dzemuSADC havasi kuda kuita mubatira pamwe chuma chemuzukuru pakushanda navo mukugadzirisa zviri kunetsa mudunhu reSADC.
Takapedza musangano wedu wemabhizimisi iyo vhiki rino iri. Chatai chikwanisa kuzoita kuzopindawo musangano wakuru wataona kuti uri kuitwa nhasi nemangwana. Kubatwa kwedu kwemabhizimisi muSADC kunenge kusati kwanyatsoita zvakanaka, nokuti mabhizimisi vanongoonekwa chete sevanhu vanoita mabasa ekuti izvo hurumende dzigokwanisa kuwana mari dzemitero. Chatiri kuda isusu kuti nyika dzedu dzifambire mberi senyika dzemuSADC, kuita mubata pamwe nevanhu nevamwe vedu vari mukati mezihurumende, kuitira kuti zvatinenge tabatira pamwe chete izvozvo zvigobatsira vanhu vese. Zvatiri kuda ndezvekuti izvo vanhu vemabhizimisi vasangoonekwe chete sevanhu vanokwanisa kunge vachifambisa makambani, asi kuti vanhu vanopawo pfungwa nepatsanusu yekuti izvo nyika dzedu dzinofanira kufambira mberi sei, kuitira kuti kana taakuzoita mabhizimisi acho munyika dzedu idzi, zvatinenge tichizokwanisa kunge tichibuda nazvo munyika idzi zvinge zvichizobatsira varidzi ivo vari vanhu vanogara mupatani.
Asi muchitarisawo mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe muchienzanisa nezvamuri kuonawo kubva kune vamwe vemabhizimisi vekune dzimwe nyika, mungati Zimbabwe iri papi chaizvo?
Zimbabwe ichine basa rakati wandei rekuita, Blessing. Nyaya dziripo ndedzekuti izvo munyika muno mune vanhu vakasiyana-siyana vane chekuita nezvinofanira kundisiitika muno munyika. Vamwe vacho vari mumabhizimisi, vamwe vacho vari mupolitics, vamwe vacho vari munyaya dzemachechi nekufunda. Vanhu ivavo vese vane chekuita nezvinofanira kundisiitika muZimbabwe. Saka tiri kutarisira isusu kuti nyika kuti ifambire mberi panofanirwa kugadzirwa tsanangudzo kana kuti mukana wekuti mumwe nemumwe ane chekuita neizvizvi anga achiisa pfungwa dzake. Pfungwa idzodzo dzichizobatwa dzichipinda pakuti izvo gwara chairo chairo richaita sebude munzvimbo yatiri mumataka matiri izvozvi ringe rakabatana, ringe riri remunhu wese, ringe richifambira mberi sekuda kune kuchiita munhu wese mukati meZimbabwe.
Mutungamiri wesangano revemabhizimisi reAssociation of SADC Chamber of Commerce and Industry vaOsi Obinna vari parunare muHarare.
Zvichakadaro, vanhuwo zvavo muZimbabwe nhasi vafarira kusiya usachigaro wesangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC kwaitwa navaMugabe, vachiti izvi zvichaita kuti vava nenguva yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika yavo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vafarira izvi vachiti kubvira pavakasarudzwa pachigaro ichi gore rapfuura vamugabe vange vave kugara mundege. Vato mugondo wekubudiriro ndemumwe avo vati vanofara nekusiya chigaro chesadik kwavamugabe.
Pacho vaitongomuremedza vano kuti haana zvaanga achingoita, anga achingotenderera sasaziye purezidendi muno muzimbabwe. Tandangonzwa kuti ari kwakati hapana kana chaanga achimbobudisa kana one. Ende munyika mama kuti chaos tingazoti president ndoupi chaiye because anga ari kusadhake chairman zvese izvi ngapo vamwe at least pangu maybe tingaona new blood pangu pangaone system iri nani musadhake macho.
VaJohnston Chirwa yekumufakose ndemumwe avo anofara nekusiya chigaro kwavamugabe.
Haina ndounenge zvakabatsira Zimbabwe nekuti tinyatsozvitarisa Zimbabwe ine matambudziko hainayo akatowanda ekuti aitoda kuti head of state wedu ave ari pai ari panzvimbo achitungamirira nyika yake. Pane kuda kunotungamirira dzimwe nyika dziri kuita zvakanaka, dziri kuirana nedzimwe nyika dziri musiri musadhaki, dziri kuwana mari kupfuura isusu.
VaJohn Mulilo wekumarimba vanotiwo vanofunga kuti sachigaro mutsva wesadhik vaIan Khama vachabatsira kugadzira zvinhu muzimbabwe. VaKhama vagara vachipokana nenyika dzisi dzemusadhik panyaya yezimbabwe zvikuru sei pasarudzo dzemuna 2013 idzo vanoti dzakabirwa kunyange sadhik yakati dzainge dzakachena.
Zvinoita vaende zvekuti vedu president neexcitement yekuti ndirisadhaki vaifamba vachifambira nyaya dzesadhaki. Saka tikutaura nezvekuti kana sadhaki yabvawo mauve medu tatio tabvisa kurongwa hwekufamba ona preds achifambira zvinhu zvese.
Amai Emily Moyo vekuEastleigh vati vanofunga kuti vachaona kubatsira kwesadhik kana ichinge yave kutungamirwa nemumwe munhu sezvo vasina chavakaona apo vamugabe vaitungamira sangano iri.
Ini hangu semudzimai vemuzimbabwe zvekuti vamugabe vari kuchiya sadhaki ndaingozvinzwawo zvichidarika. Asi kuti ndayanzobhenefita chii? Ndichiona amba mangu kuti chikafu chawedzera here patebo hazvina kana zvanobhenefita.
Asi amai Melani Gumbo vekubhindura vati vamugabe vakaita basa guru uye yava nguva yavo yekuzorora.
Pachinzvimbo chavanga vanacho chachairman weSADC takaona vachibata basa guru muno muSouthern Africa. Nzvimbo zhinji dzanga dzine mhirizhonga takaona sekuLesotho vakakwanisa kuendako kunoita manegotiations ekunyaradza crisis yanga iriko. Izvi tinozvikudza.
Usa chigaro hwavamugabe hweSADC hwange husina mutauro kana zvikaenzaniswa nemuna 1998 apo vaiva sachigaro weSADC Troika on Defense and Security apo vakatumira mauto avo kuDRC vasina kugara pasi nasachigaro weSADC panguva iyi avo vaiva mushakabvu Nelson Mandela. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weSouth Sudan vaSilva Kiir varamba kusaina chibvumirano chekupedza hondo iri munyika mavo iyo yava nemwedzi makumi maviri. Danho ratorwa navake radzosera shure urongwa hwerunyararo hwanga huchikokerwa nenyika dzemuEast Africa. Hurukuro idzi dziri kuitirwa muAddis Ababa kuEthiopia. Asi chibvumirano ichi chasainwa nemukuru wechikwata chiri kurwisa munyika iyi vaRiek Machar pamwe nemutungamiri webato rePagan Amum. Asi izvi hazvina zvazvinoreva sezvo vake varamba kusaina.
Imwe ngarava yemunorway yasvika muSicily nhasi ndokutakura vanhu mazana mana nemakumi matanhatu. Ngarava iyi yatakurawo mitumbi makumi mana nemupfumbamwe yevanhu vakafa vachiedza kuenda kuEurope vachibva kuAfrica. Mitumbi iyi yakatakurwa iri mucontainer pakatakurwa tinodzokorora zvakare mitumbi iyi yakatakurwa iri mucontainer rakatakurwa nengarava ndokusvika muCatania. Vanhu vakafa ava vakafa muchure mekukachidzwa nemweya wemafuta echikepe chavaishandisa kuti vasvike kuEurope vari mugungwa reMediterranean Sea. Vanhu mazana matatu nemakumi matanhatu vakabatsirwa nemugovera wapfuura.
veruzhinji vakadzingwa mabasa vanoti upenyu hwavaomera zvekuti havachizivi chekuita. Nekune rimwe rutivi, masangano evashandi munyika ari kukurudzira hurumende kuti ivandudze upfumi hwenyika kuitira kuti vakawanda vakwanise kuwana mabasa. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakadzingwa mabasa zvichitevera mutongo wakaturwa nedare repamusoro-soro wekuti mushandirwa anogona kudzinga mushandi chero padira mushure mekupa mushandi chiziviso mushandi achibhadharwa kwemwedzi mitatu asingaende kubasa. Mumwe wavakadzingwa basa ava muzvare Linet Kupara avo vaishanda pane imwe kambani muHarare vanoti kudzingwa kwavakaitwa basa kwakavashungurudza zvikuru.
Uno zvinorwadza pati personally une uchiona dzimwe nguva hausi kurwadziwa nokuda kwokuti iwe wangoluza basa rako kana kuti wafuma usisina kwakumukira but unenge uine vamwe vanhu vanenge vari dependent on you. So if you look at those, okay, ukatarisa vanhu ivavo unoshaya kuziva kuti mangwana ramangwana racho rinofamba sei. And unoziva kuti muzimbabwe zvekuita chaizvo zvekuti unoti unocompensate for that kind of income zvishoma.
Zvichakadai rimwe remasangano anomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harisi kufara kuti vanhu vazhinji vari kuramba vachirasikirwa nemabasa. Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vanoti kudzingwa kuri kuitwa vashandi mabasa mazuva ano kuri kukonzera kuti mhuri dzakawanda munyika dzinhonge svosve nemuromo.
Takaedza nepatinokwanisa kutora nyaya yekuibudisa panyaya dzevashandi chete. Sezva munoziva mese kuti mutongo uyu uri kuafekta noti nyaya dzevashandi chete. Pane vana vakawanda vacharasikirwa nemachances ekuenda kuzvikoro, pane vanhu vakawanda vachatadza kuchengeta utano hwavo nekuti havana mari yekuzvichengeta, pane vanhu vakawanda vachatadza kuwana nzvimbo dzokugara tinotubhadhara marentals.
Vachigaro webhodhi resangano reZimbabwe Labour Center vamunyaradzigwisai vanotiwo mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino panyaya dzevashandi kwakafanana nekudzosera ruzhinji kunguva yaitongwa nyika nevarungu. Vagwisai vanoti vashandi vese havasisina kodzero munyika.
Danho rinogozha idanho rakuda kutora vana veZimbabwe kuenda muchibharo. Idanho raunza chidoma chasisi John Rhodes kuti chidzoke. Saka tiri kuti kuvana veZimbabwe, kuvashandi veZimbabwe, kuruzhinji rweZimbabwe, rusununguko rwenyu hamungamiriri kuti zvibve kumatare, hamungamiriri kuti zvibve kuhurumende, kuna president. Imi pachenyu ndimunofanirwa kuramba semaramiro amakaita muna 97, 98, 99, 2000. Mukadaro munosununguka.
Mukuedza kugadzirisa nyaya dzevashandi, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vashandisa masimba avo kuti nhengo dzeparamende dzidzoke kudare mangwana kuti dzizozeya bhiri remutemo unobata nyaya dzevashandi munyika zvichitevera kudzingwa kuri kuramba kuchiitwa vanhu mabasa munyika yose. Asi vaMoyo vanoti seZCTU havasi kufara kuti hurumende haina kumboda kunzwa pfungwa dzavo mukuumbwa kwebhiri iri vachiti vane zvakawanda zvavasiri kugutsikana nazvo zviri mbiri iri riri kuunzwa kuparamende nehurumende.
Kana vachiti mwedzi kwemakore mairi zvinoreva kuti masondo mairi pagore rega rega. Hatisi kuwirana neizvozvo nekuti vakopa kana kuti vatora zvinobva kune mamwe maeconomies. Maeconomies aya haasi kufanana neemuZimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mufumira avo vasina kupindura mibvunzo yavakati tivatumire. Zvichakadai vaimbova munyori mukuru muZCTU uye varivo mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti zvichatora nguva yakareba kuti bhiri iri ripasiswe uku vanhu vachiramba vachingodzingwa mabasa.
Ndoziva kuna vamwe vakasombodaro vachiti mazuva andichiri kuZCTU 10 years after independence. Vana vatsvangirai, vari kumbotaura nyaya yevashandika timboita mari. I know one of the ministers 10 years after independence akadaro zvikanzi aiva mbotipa nguva tamboitawo mari tichibhadhara mari vashandi mari yatoda and all that and all that. Ndo pachirungu inozi contradiction. Hazvigoni kuti iwe wakuemploya makanzwa deputy president anzi akafanira 100 makazwa uyu hanza kufaya ZBC afaya vamwe iyo so munoona kuti ijemane wadya iri unonzi crocodile tears chaidzo chaidzo patoita dambudziko recontradiction yekuti iwe uri employer unotoona fanika sezvinonzi kutonga kugana nesupreme court zvatokubatsirawo kuti ubvise vamwe vashandi vavanga vasina but zvisinei mutemo unochinja
vatsvangirai vanoti masangano anomirira vashandi anofanira kubatana atarisana nehurumende achitaura nezwi rimwe chete kuti nhuna dzavo dzinzwikwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kudzingwa mabasa kuri kuitwa vanhu munyika pamwe nekuvharwa kuri kuramba kuchiitwa makambani akawanda kuri kukonzera kuti upfumi hwenyika hurambe huchienda kumawere uye kuti veruzhinji varambe vachiomerwa neupenyu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
zvichakadaro gweta riri kumirira vashandi vezuva petroleum vakadzingwa basa muzvinafundo Love Momadhuku vanoti vanotambira nemaoko maviri bhiri rehurumende iro riri kuda kuvandudza mutemo wevashandi nemabasa bhiri iri riri kutarisirwa kununura vashandi vakawanda vakarasikirwa nemabasa kusvika pari nhasi zvichitevera mutongo wakapiwa nedare resupreme court mwedzi wapera bhiri iri riri kutarisirwa kupinda mudare reparamende mangwana rozonzwikwazve mudare resenate nemusi wechina mutungamiri wenyika varobert mugabe vanotarisirwa kuisa runyoro rwavo pabhiri iri nechishanu kuti uve mutemo
kana rave mutemo bhiri rinotarisirwa kubatsira vashandi vakadzingwa mabasa kuti vapiwe mihoro yemwedzi mumwe chete pamakore maviri oga oga avakagara pamabasa vashandi vanodarika makumi maviri ezviuru vanonzi varasikirwa nemabasa kubva pakaturwa mutongo uyu ngatinzwei hurukuro yataita naprofesa Madhuku avanotungamirawo bato renca
tinotambira zvikuru mutemo uri kuda kuvandudzwa uyu zvavaroda kugadzirisa zvakanaka zvikuru mushandi kana ari pabasa haangodzibuti kana employer angofunga kuti basa rapera otongwa kuti chienda kumba ndakupa ma 3 months notice toenda kumba asina kana zvaanenge achikwanisa kukupa saka izvizvi vari kubvisa nokuti dare ranga rakangomuka rikati vashandi rwi maemployers vane simba iroro rekuti munhu angoenda kumba tiri kungokanganisika hapo pamutemo uroda kuyawe ndechekuti mari yacho yavanoda kuti kana munhu akazodzingwa apiwe kana iri yainonzi retrenchment ishoma vari kuti munhu anopiwa mari inokwana ye2 weeks pagore rega rega raakashanda izvozvo ndozviri zvinofanira kugadzirisa risati rataurwa mangwana but zvimwe zvese izvi zvakanaka
asi tatonzwa vamwe vari kugunun'unawo vachiti mutemo uyu unogona kupikiswa kumatare nokuti unodzvinyirirawo vashandirwi
vari kutaura izvozvozvo havanyatsoziva kuti basa remutemo wevashandi nevashandirwi ndevechii vanhu ava havana kumboenzana mushandirwi atori nesimba nezvinhu zvakawanda kupfuura anoshanda mushandi anotodzvinyirwa mari yaanopuwa pamwedzi nepamwedzi yayo haisi mari chai chai inoenderana nesimba raanenge ashanda saka nyika dzese pasi rose dzinoisa mutemo hwakarerekera kuda kubatsira mushandi nekuti haana simba rakakura saka varoda kuenda kumatare kuti mutemo uyu unodzvinyirira maemployers vari kuda zvavo kungonopedza nguva ikoko pamwe vanofunga zvekuti vanokwanisa kuti majaji angozobuda zvenemumwe mutongo usina musoro wekuti vati aiwa vanhu vaviri ava vakafanana nekuti judgment yanga yakaitwa yesupreme court yemusi wa17 July yaiti iyo mushandi nemushandirwi vakafanana saka kana mushandi achikwanisa kupa notice akaresaina zvinotaurawo kuti mushandirwi anokwanisa kuzviita izvozvozvo ndo pakakanganisa pavanhu vaviri ava havana kufanana
avanga vari gweta riri kumirira vashandi vezuva petroleum uye vachitungamira bato renca profesa Love Momadhuku vari parunare muHarare nestudio 7 asi mukuru wesangano revashandirwi reemployers confederation of zimbabwe mcos vajoin mufukare vanoti bhiri iri ramhanyiswa zvakanyanyisa pasina kutarisiswawo huipi hwaro izvo zvichaita kuti vanoda kusima mari munyika vasauye
bhiri iri riri kunyanya kukurumidziswa zvokuti dzimwe nguva tichazosvika kuya kunana mandikurumidza akadana mandinonoke apa ndiri kutaura ndakanangana nevekuti purezidendi padefense forces day vava vachiti ivo ngatigadzirisei mitemo yese inoita kuti vaya vari kunze vanoda kuya kuzoita mabhizinisi avo muzimbabwe vakwanise kudaro maonero atiri kuona bhili ndeyekuti ichine zvimwe zvichatadzisa zvanga zvichidiwa kuitwa napurezidendi
Pane vamwe vari kuti bhiri irori ukave mutemo unenge uchidzinyirira kodzero dzevashandirwi. Imi sevashandirwi munoti
ndio zvacho zvandiri kutaura izvozvo izvi. Nokuti tiri panhano yokuti tireze vaya vane mari kuti vauye vaise mari dzavo muno. Saka tinofanirwa kutozviita izvi takanangira pakuti tarisai muone kuti zvinhu zvedu zvachinja zvakadini. Saka isu tiri kuti iyo hazvisati zvachinja zvakakwana kuti vaya vane mari dziri kure vakwanise kuya mari dzavo. Endi kana tichiti hazvisati zvachinja zvakakwana hakusi kuti ndee ndichiti isusu vashandi ngavadzinyirirwe kana kuti kudini, asi ndirikungoti ngatiitei sanika zviri kuitawo dzimwe nyika dzese dzakatitenderedza. Ngatiitewo zviri kuitwa kuZambia, ngatiitewo zviri kuitwa kuSouth Africa, ngatiitewo zviri kuitwa nedzimwe nyika. Kana munhu aakutaura kuti ndoenda kuZambia here kana kuti ndoenda kuZimbabwe here, anenge achiona zvakafanana.
Avanga vari mukuru veMCOS vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7. Manhau dzedu dzemutambo. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ananga kwamvura yacheka makumbo zvekuti zvikwata zvinokundwa mitambo yasara zvinogona kushaya mukana wekuva pamusoro-soro panopera mitambo iyi. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Mushure memitambo gumi nemisere zvave kuratidza kuti zvikwata zvina. Chicken in Triangle, Dynamos neFC Platinum ndizvo zvasara zvichiri nemukana wekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League uyo wakatorwa neDynamos makore mana apfuura. Haumain yakawira pasi zvinotyisa mushure mekudamburwa 5-1 neHighlanders izvo zvasiya Haumain yacho yave pachinhano chechitanhatu mushure mekunge yave pachinzvimbo chechitatu. Pachinhano chechitatu pave neDynamos iyo yakarova ZPC Kariba 2-1 mushure mechibodzwa chakabva kuna Rodrick Mutuma. Mutambo wave kupera. Dairidzi wechikwata ichi Tondera Indiraya ari kufara zvikuru mushure mekutora mapoints ake kutanga mumutambo wake weligue kutanga mushure mekupiwa basa iri kwadzingwa David Mandigora.
Ndiri kunzwa kufara zvikuru sei nekutamba kwandaita na mentor wangu Sande Marimo.
Asi murairidzi weZPC Kariba Sande Chidzambwa ari kuchema mushure mekunge vatambi vake varegedza vachinwiswa mutambo wasvika kwamvura yacheka makumbo. Zvakamira zvakadai, chikwata cheChicken Inn charamba chiri pamusoro-soro mushure mekurova chapungu 2-0. Triangle ichiramba iri mugotsi meChicken Inn apo yakaenda kuBulawayo ndokudambura Cholocho Pirates 2-0. Chicken Inn yave nemapoints makumi matatu nemanomwe iteverwa neTriangle iyo yave nemapoints makumi matatu nemashanu. Dynamos iri kutevera iine mapoints makumi matatu nemaviri. Caps United yave pachinhano chechinomwe mushure mekurova Flamlin 1-0 munhandare yeLafarge. Vatsigiri vavo vaipemberera zvikuru mumwe wavo vari vaLast Mutemangira avo vari kuti pamberi nemakepe-kepe. Mimwe mitambo yakapera seizvi: FC Platinum 2 Wange 0, Wawa 1 Buffaloes 1, Harare City 2 Dongo Sawmills 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa musangano weSADC uri kuitirwa kuBotswana uko vaMugabe vapa matomu kuna vaIan Khama mutungamiri wenyika yeBotswana.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Musangano weSADC Summit unotanga muBotswana, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachipa matomu eusachigaro kuna vaIan Khama mutungamiri wenyika iyi.
Vashandi nevashandirwi votambira nenzira dzakasiyana kuvandudzwa kwemitemo unobata vashandi nevashandirwi weLabor Act.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga munhau dzechirungu.